Yanga iri isondo yekupemberera kwevanhu nekuzhamba zvekare kwevamwe apo zvimwe zvikwata zvakasvika pakati nepakati pemakundano ekasolaga Premier Soccer League. Asi zvimwe zvasarira nemutambo mumwe chete kuti zvisvikewo pakati pamitambo yainakidza zvikuru. Kune veHighlanders Bosso, avo vachiine mutambo mumwe chete kuti vasvikewo pakati nepakati pemitambo yepagore, vakave nenguva yekufara mushure mekuenda pamusoro pemakundano aya vatamba mitambo 14 vaine mapoints 33, zvimwe chetezvo neFC Platinum iyo yatambawo mitambo 14 uyezve iine mapoints 33. Asi Highlanders vari pamusoro nekuti vakanwisa zvibodzwa zvakawandirana. Izvi zvakauya zvekare zvine mutsindo mushure mekunge vakadambura chikwata chaitungamira cheCapes United 1-0 muBarber Field Stadium nezuro nechibodzwa chakabva kuna Bruce Kangwa kwapera maminitsi 63. Murairidzi weHighlanders Errol Agbaye anoti ari kushamisika nemanetero anga akaita Capes United, sezvo muchikamu chechipiri vanga voita sevanhu vakanga vasina kugadzirira mutambo uyu zvakakwana. Mutambi weCapes United Leonard Sipa akapiwa kadhi dzvuku mushure mekunge atunga nemusoro mutambi weHighlanders Peter Muduwa, izvo zvazoita kuti makepe-kepe ipedze mutambo nevatambi 10. Sipa haasi kutamba apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare muNational Sports Stadium musi wa30 Chikunguru. Kukundwa kweCapes United uku kwasiya yave pachinhano chechitatu pasi zvekare FC Platinum iyo yakarova Blue City 1-0. Dynamos yapedza iri pachinhano chechishanu asi zvisina mutsindo mushure mekuita mangange muRufaro Stadium neZPC Kariba iyo yapedza iri pachinzvimbo chechishanu. Murairidzi wechikwata cheDynamos Lloyd Mutasa anoti achitarisa pavapedza vari vane tarisiro kuti vachapedza zvakanaka gore rino achitarisa kutambudzika kwavakaita gore richangotanga.
Kutanga kwatakaita zvanga zvakaoma zveshuwa, asi nekufamba kwenguva takanga takuona kuti zvinhu zvedu zvinenge zvanga zvaakuendeka kusvika pari nhasi, zvekuti tine tarisiro tichitarisira chinhano chechipiri.
Mutasa anoti vanga vasingade kunyadzisa kuti panguva ino vange vari pachinhano che15, achiti iye ari kukumbira vatsigiri vechikwata chake kuti varambe vakasimba murubatsiro rwavo.
Tarisiro yedu yanga iriyo yekuti nekufamba kwemagamesiwo nekunzwisana kwatinenge tichiita nekugadzirira kwatinenge tichiita tanga tichiti hatingazove timu ingave iri panumber 15.
Murairidzi weZPC Kariba Sande Chidzambwa anoti ari kufarawo zvekare nepavapedza vari, achiti iye vatambi vavakatenga gore rapera varatidza chivimbo chakaitwa pavari, achiti iye havasi kuda kunyadzisa mukupera kwegore.
Ndikati gore rakapera takatsvaga maplayers akati kuti maplayers iwo vatibatsira chaizvo kuti tive pozisheni yatiri, and tikatrenawo zvakanaka tofunga kuti tinoguma tiri pasinganyadzise.
Asi Chidzambwa aramba zvine mutsindo kuti chikwata chake chingangopedza chichirwira mukombe weleague.
Taure zvemukombe zvinezvi sitangoti gemu raratamba ropfuura, gemu raratamba ropfuura, tozozoona ligi yapera.
Mimwe mitambo yevhiki regumi neshanu yakapera seizvi: Harare City 1 Chicken Inn 1, Border Strikers 0 Haumine 1, Chapungu 2 Mutare City Rovers 0, Ngezi Platinum Stars 3 Triangle 1, Cholocho Pirates 3 Wange 0. Kwapera mitambo yepakati pegore zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: Highlanders 30 points, FC Platinum 30 points, Capes United 29 points, Dynamos 25 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Wange 18 points, Cholocho Pirates 11 points, Mutare City Rovers 10 points, Border Strikers 6 points. totarisa mutambo wetennis. Chekwata chenyika cheDavis Cup chakoromoka kubva muEuro Africa Zone Group 2 kudzika kubva muEuro Africa Zone Group 3 mushure mekudamburwa 3-2 neGeorgia muMuzuri Tennis Club Mtsibilis mumutambo wemazuva matatu uyo wakapera nezuro. Zimbabwe yaive yakatungamira 2-1 zvikwata izvi zvichienda muzuva regumisira, asi karohwa mitambo miviri yaive yasara mushure mekunge Mark Finn na Benjamin Locke vakundikana. Izvi zvave kureva kuti Zimbabwe yave kuenda kuEuro Africa Zone Group 2 kune zvikwata zvisingagone zvakawanda zvacho zvemuAfrica. Mutambi mukuru wemuZimbabwe Takanyigarang'anga haana kukwanisa kunotamba kuGeorgia sezvo paive nemamwe makundano ayo aive akapinda kare kuUSA uko anogara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.